Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread cost $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Topinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Kwandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tara kuti mune shamwino munyu iripi kana baba vane vana vavo vanombopopota ukazobona vorova mwana anenge anyanyisa unotanga kuti ukadai ndokurova ukadai ndokurova iyo ramba achita tasvikapo kuti zvinode shamwe achirova.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do. Share our feed when you come on the program, Chris.
Yes. And if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla isinkwa ebesithengwa nge 90 cents ngeminyaka emibili edluleyo lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso zupco usiya emchoveni imali yakhona la isiqansile isidlula ama-$6-7 kusiya ngokuthi uyangaphi ezitolo lapha sokunzima abanye bangena baphume umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi mavela.
Kuneo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamambo itata mbokuridzirai mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMunangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti ivo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino mhuri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti mhuri dzinokwanisa kunge dzichinwa tii, dzozodya lunch, dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti mhuri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi, kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii.
Vancube, muri muno muWashington, mafambirei kunoku?
Ndauya kuzoatenda mameetings eku IMF na World Bank, ma annual meetings. Tiri kurukurira nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarira mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, kuchabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolisi zakawanda panyaya yezvemari, munoti ine izvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvichastabilize. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but zvichastabilize.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. Should be use it and support it. Everyone should support it. It is our currency.
Asi iri kushanda here pari zvino? Mushitarira mamiriro akaita zvino? Nokuti pakatanga nyaya yemabond notes yange ichinzi 1-to-1, asi iye zvino izvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
Well, 1-to-1 yange isingashande. Because there's no way bond note was 1-to-1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good that it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyo iye IMF neWorld Bank. Regai tinzwewo kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank kuWashington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvike kune zvimwe zvakuitwa nedzimwe nyika.
Zvii zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Va zvandicha pakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufunda maprograms akawanda evanasikana emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanya-nyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufundwa senyika asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izoimplementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamutuli vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikuru-kuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshaikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuassociata nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushaikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsogutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kuno vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekuSomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamutuli vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Lynette Karenye Kore vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuno kumisangano yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuitirwa imo muno muWashington. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipuwo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo, Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi suku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlangane loku nje selokhe kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki isawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseva futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa yekudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe babasibusayo kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume luqhubeke njengabantu bezimbabwe kumele sithi kuphelela lapha sekuhambe kwaba kude kakhulu kwakungasayi phambili.
Okay, now Mr. Ncube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000. US dollars, Zimbabwean dollars, that is in bond notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to 8,000 or so, as I say, depending on what is you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it will be $90-$80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000, you can imagine. For that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Uh-huh. Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line. Marvelous.
I what name Tereri Wokutanga. Mkoma Raymond, tinokuchinga midzai pachirongwa.
Magadi yenyu.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin kwakadii kuti? Tambotora nguva tisatambonzwa vari ku Mount Darwin kwakadii mukoma?
Ku Mount Darwin kuri kurwadza.
Tipeiwo mamirira akaita zvinhu ikoko panyaya yezvemitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kunoku hatisitorarama zvakanaka semunhu wamuri kutotaura naye atori mucivil servant zvokutoti ndatona kuti kapei kacho kapinda nhasi ka panangopinda musupamaketi hombe iriko kumount Darwin ndofunga $600 ndabuda nekapaperbag kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisitoziva kuti ari kugadzirwa naani.
Pamapinda umumatenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei?
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi irikuita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaita nzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge pima 2 litres. Thenwo ndichinhonga utimoti mwana ari pabhodhini mwana ari kutofanyanzara kwaari koko.
Nokuti vamwe vane vana vari kumaboarding vanga vari kunzi vari kunzi vaise top up kwenyu kwakamira sei ikoko?
Kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura. Takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo.
Saka poitwa sei semaonero enyu dai maiwana mukana wokutaura neivo vatungamiri venyika maitii?
Inini hangu kanda ingotiwo kana wo munhu waremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ochimuti vanhu vomhanya avo vakawanda.
Aiwa mashoko makukutu. Ameno kana muine mamwe yamuda kupedzisa nawo?
Aiwa ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuzimbabwe ngatisade kuhadhinwa nenhamo, tinoda kujairira situation yakashata. Kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei.
Pane organization irikunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenyaya yematexi plus takutokoromora zvikwereti. Saka ndinoona kuti ndiri kurarama kanyabout $500 ne-5,000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makusende kabika kaporidge manheru ndopanotinongotsvagawo sadza topindawo marini titsvagawo zvikafu zvibage. Sotiiva kutotizeza.
Muri kuti vamunogara navo vaakutozeza?
Vakutozeza inoti tinozopindawo muvillage tichibvawo muzvimabasawo zvedu izvozvo zvine mari dzakadaiswa.
Ko pane zvimwe here zvimabhindauko kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita butter trade. Kwakamira sei kumaundarwenu?
Kuno kunyaya iripo ndonyaya iri kutongochema chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti wakada kuchema bhindaukoka izvimwe zvinenge zvekutengesa paunoda kuenda kunoihodha maprizes anenge atokwira. Saka mari tacho anobva atokwira seipapa nanichida kutochinja ndiite marandi ndio ari kutotenga zvinhu zvandiri kuda nanichinji kana iri ikokeshi its 110 ndinoenda ne100 rand.
Aiwa mashoko makuku, timuve neweekend yakanaka kumaundarwenuko.
Nemiwo tinotienda.
Bye. Chris, before you take a caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant and he says sometimes he has to beg for Millimill to make, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate tungwe nisa wamgela kuhlelo nyate. Yeah, ungapi kwamhla?
Mina ngisekwanda ba.
Usekwanda emajawundeni.
Emajawundeni.
Yeah, ungasiphuma umo wakho nangapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wanele lolamanzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama 20 kilometers ngebucket. Ngiyazama ukuthi zathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba. Iridala ibhahile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye ngelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo. Kukhanya ngani kha abanalusiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njani?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa ade engene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi kele asilifuni. And ngono kusetshenziswe i-foreign currency but baphulela uluthe endlebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe abayibo abanceda imuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. Kethi umuntu ese-South Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludubo esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende totally kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzane.
Yazelona.
Mabela said that's Mbonisi Nyati there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers mm-hmm. to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Teddy.
Makadi, and you took Sora Nanu as a Murukupi.
Murukuta Rana Jamil and Ruku Kwekwe, Makadi, and Nikokosis.
I watched the Wadi Kwakamira say Kwekwe.
Titikunuku, Tirura, Mayasha, Mari, Chokwadi. Chawaguti was a minute and Jibuti, Chirundika Fungi, wonderful, would lingo Batsirao, and you know, people could tangira because he.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu.
Mhm.
But kutongofarawo wakwanisa kungoti uko wafamba ukasangana none kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisa kusvikawo nezvinongobatikawo kumba. Kava kuita zvekuputisirwa maputi kunoku vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu ko nekuda kwekuti kagegi kachona kanenge kakati kurei like kanenge kasitorina kana nesauti kamaputi kako nekudawo kwekugadzirwa kwacho. Saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo kuti wotongoti at least zviri nani but hazvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungiriwa pamuti but kwatakananga chako chako hatina direction.
Mm-hmm. Mataura imi panyaya ya mataura kuti pane tumazupko. Saka vana vandoo zvavari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri rarame?
Sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita but kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi endewo ndiri kushaya kuti ndingataurira ani wokuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo kakuriedza kundiretirawo dhora rangu iroro vari kurireta as 1:3 u bondi saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to USA zvakasiyana by far.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko, Chris.
Yebo, silo mdolombo ecingweni lapha, sakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga baba.
Ungaphi komhla?
Mina ngisenkayi.
Oh, senkayi. Akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi nsuku?
Kunzima baba, komile sibi, hey. Lokunzima sibi ukuthi uhulumende ngabe uyangenela sibi akhulumisane lomfana lo ngenxa yezinto zingasilungele. Bahlanganisa amakhanda nje bakhulumisane kulungisiswe ngoba kunzima sibi. Itiye ashayazwe ngokuthukelwa kwelidula okumangalisayo.
Isingwa sona liyasithola.
Isingwa vele sesakhokhwa ngaso. Ndiwa sithi $15 uyayithatha ngaso imali yenkili ekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi, siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu Mdolombo.
Hayi, siyabonga.
Okay.
Let's take another call. Hello, caller.
Hello.
Tukutora nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura zvino. Chingwa icho chitori $16. Hachitengeki, hatichatombochiziva isu.
Manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16?
Mumashopsi.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvino zviri kuno zvakaoma, ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa. Taitosuwa kuti dai kuti tine ana president vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei.
Zvino
hazvisizvo mapresident acho tino anongozoda kuti aonekwe ako afa manje panenge asironzwa ndichiya imumuoni asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii?
Vamunangagwa ndaingovafunza kuti zviri kuitika muri kuzviona here kana kuti munongozva muri kuofisi ngavambofamba vavaone zviri kuita muvanhu. Vangavafambe vaone zviri kuitika muvanhu vaonoti vanhu vari kudye mudzimba dzavo.
Imimi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kudyawo zvipi? Pana baba vauya panapa vachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvokuputisa maputi voti ivo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana. Kwenyu kwakamira sei?
Panapa takungudya one meal a day guys. We are family of six. Totongodya kamwe chete kumanheru ikoko.
Kupanyaya yechikafu ataura izvenyu?
Nokuti kuti tizvibhalanzise kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangowana mukana wakowana akashuga one imwe nguva mutongomwa tii akatsvuka kwete inomukaka makuseni mungomwa tii tsvukuiyo zvapera.
Mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega?
Grosari handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond. Ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoite chinyepera nokuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kana zvitatu saka zvibatsiri. Tikatenga 2kg sefi handitika ne 2kg sugar ne1 bar sipo 100 yapera zvapera. Tinenge sati tatenga hofu ipapo hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handitika tichida at least 15kgs a week kuti tichizvitenga ka at least 50kg maybe yatova kuma 5 hatitoivhunzi nokuti hatikwanisi kuitenga.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Chatangu chema ndichi kuti vamboonawo kana president kunyange vanhu vavo chaivo chaivo mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota tichiona kuti inzara vachiti vaakutopinda nepamahwindo nomumota makombi vechidhimanda $100. Inzara kai asi havagoni kuzviona.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground because he says his family is only having one meal. They cannot afford to have three meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncobe. Ye, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumeni ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa ngeke ilungiswe ngabantu bezidalele ngekhaya. Kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto. NgesiNgisi ngingathi mina there is no evidence of compassion, evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumeni abonakale. That's what we always emphasize ebantwini. Because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo, as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona. Sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe, this is our country, and collectively we must ensure that it prospers, it has justice, it is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiripo.
Hey, Tita, ura itinzwe, tuta ura nanuye, jemurukupi.
Mukutaura naCarriage ndiri kuChivhu.
Ehe, taurai nyumukoma Carriage kuChivhu uko kwakamira sei?
Ya, zviri kuitika njekuti tinoshita zvekungoita maricho richo izvi mumapurazi umu. Saka kuti uudze munhu kuti aisvitso kuti wedzero mari ndichana kuti tikwanise kubhalansisa anenge achitongochema chema zvinhu azvinambomira mushe. Kumuto dai wadai wawedzera mari kana kuti iso tumaresheni turi nani anenge achitongochema chema. Saka unongotiaro kuti uite ngokumumanikidza zvinotozonetsa nekuti erenge akatiomerwawo. Kuomerwa kwedu.
Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei?
Ya, mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva. Anoona kuswera dhiwodhi yoshandira $10 pazuva mafarms anorimwa fodya. Anoona. Saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chero. Saka upenyu hwakatooma kuno kuZimbabwe zvekudoti hamheno kuti tinopona here.
Aiwa, tinokutendai mukoma Carriage ekuChivhu ikoko, muve neweekend yakanaka.
Maita basi.
Bye bye, Chris.
Yes sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye, ungaphi kwamhlaba?
Eh, mina seGoli.
Oh, seGoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Eh, imbono yakho lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye nje siyakhala sizwe. Izenzele kulamavoti last year abantu bonke babethembele ukuthi iZanu-PF izoyenza izinto. Kodwa iZanu-PF yangena ngo-1980 umnangagwa wakhona yena lowo ekhona enguye naye wayengu-ministers from ngo-1980 esebenza nomgabe. Abantu beZimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela iZanu-PF bevele beyazi bona. Sikhala nje sizoya thina nabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bengavoteli iZANU-PF. iZANU-PF ile 3 majority eParliament noma ungathi iyakhulumisana le-MDC ilakho kuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela iZANU. Nasayo ubona yona isadisi isehluleke ukuthi ingenele indawo zeZimbabwe, i-African Union yehluleke ukungenela indawo zeZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhela libandla leZANU-PF noma iyehluleka noma injani. Ithinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela iZANU ivele isehluleka. Impuphu izaqhubeka ikhwela injalo ngoba iZANU vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka. Mina makunje ngikubona kurayithi ngoba abantu beZimbabwe bayayazi iZANU-PF vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka. So angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu beZimbabwe bekufanele bona bazikhiphele bona umuntu abamfunayo bayikhiphe iZANU-PF. So bona bazikhethele upresident uMnangagwa, uMnangagwa waqhubeka esebenza enjalo. I-opposition iqhubeke nayo incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi uMnangagwa akayenzi ukhetho oluqondileyo. uMnangagwa uqhubeka cha abantu abaphikisayo. So mina ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa iZANU-PF ukusebenza kwayo okwakhethwa yibo abantu beZimbabwe abathi bona bafuna ukukhetha upresident uMnangagwa, bafuna ukusebenzela iZANU-PF. So iZANU-PF singakhali yahlile kakudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi, sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Marvelous, that's Mbongeni Sithole. There he says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh words there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyeshe murukupi?
Itaku, Victoria Falls.
Hey, but taurisa imbichana, matimuruku Victoria Falls. Moti ezere imbichana, taurite nzwe kutukwa kamira se.
Ati?
Taura enyo.
Ya
mitengo yezvinhu ehe.
Ya kuno kutora posa hai zviri kira zei.
Mhm.
Ya hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari.
Kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari hairi kuwanika zvishoma zvishoma izvi.
Saka muri kurarama sei semuri?
Mhuri hai tinomboshanda mumateza iyayo, asi nindoshanda nemhuri yangu ndoshanda chese.
Asi yakuluma isiNdebele.
Yeah,
but Chris.
Yeah, unjani umomo khona apho ba?
Umomo apha kungcono nje konoko nje. Yeah, hayi akura plan.
Manje ubona ungani nxa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela abakhona yini kumbe ungadinga abanye?
Ah, ukuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Kuzikhethela nje, awusekuyekayo kuyi-private mina.
Eh, hayi, ulungile. Sibongile.
Yeah. I was being honest, Chris. Yeah. Despite things being hard, he still has a right to keep his vote private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes, Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in terms of, exactly, in January this year. I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights. The level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Thank you so much. Please do stay on the line. Salom Lale Lumatuna, Goblawayo, Sagwamgela Clare.
Linjan Baba Kand.
I say appeal, Linjan Lin.
I say appeal.
Yeah, Winjan, you want to?
Ah, no one to matter.
I will want to. Hey, I was still in Bono Yakong out of a little lintang alone.
Eh? Also, Ponapamina and Dubona Babakan. Couldn't you see the Pavantavan as Nanti Lili? Could they see the market? Hang it.
Yeah.
As long as this is equated. Singazonda abantu bama business sithi no bakhwezelana indlela uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webusiness ushiyene lo hulumende onguyo njani kothi ngayengela imali uyakhweza ama taxes. So wena ole business ungehlisa into zakho inga broke business uzakwenza kusasa angithi la ule imali labantu abafuna ukuphila. So into eyiyo eqakathekile abantu abafana ukuthini bayikhangele. Ungabe ubaba washiya ubaba umgabe noma abantu babemzonda angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubela mina ngingukhulumende ngingabanjani ngingabaprotect then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho kwakubuye futhi kathi ngoJanuwari abantu benzani bangene streeting abangenanga ngokuthi babetshengisele uhulumente ukuthi hayi lokho kwenzaka kulunganga kodwa abakutholayo kwini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu afike ukhangele njengakhonokho kukhulunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunanzelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ima-crisis uyaze sijoze. Angithi uyabefuna ukubulala abantu.
Hayi kuyezwakala.
So uhlupho lukuhulumende. As long evuma ukuthi ifuye likhwele every week. Lamagesi ngikutshele khona apha esikhona. Amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akhilo yethu. Ngiwathenge izulu awe-$10 ase-12 kilohertz. Right akungitshela ukuthi nxayaba $10-12 ngenyanga sofana ukuthi uthenge $200 amagesi bagcina njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris nasi pano pari kupisa. Sekutaura kwaita mwekola I think ndeyo kubindura but tina mkoma praise vari panhare. Hello praise.
Tinofara mazandizve.
Aiwa tiri wadii makadii iko kwamuri ikoko.
Aisu tiri nani tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe muri kupi sisi praise?
Ndiri kuHarare kunonzi Guruwa.
Ehe taurai tinzwe kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yemapraize nezvimwe.
Kuno kwakatooma nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizi rakanzi rakwira zvinhu zvakona zvese zvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza asi US rakanzi radonha havambodzikisi saka life yacho iri kutorwanza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Inini ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akatozotonogara kubasa kwake ninye kuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kustendi kwangu saka inini ndikutongogara nemwana iye ari ugarowo kwake saka pachikafu apo iye ndianotozvilimita inini mwana wangu titoriwo kungotamburira ndizvove ndotongobika kawani iye ndakangomuzodzimbiwa kana nemaputi kuchikoro akaenda ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maiti musati maenda zvino?
Dai ndaiwana mukana ndaindogoti ngavatinzirotiti ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyakasirudzo ndiyaripo saka zvotizoti nokuti iye ndiyari kutonga saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo, muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Baba iregei titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Taurai henyu tiri kutaura nani muri kupi?
Itai ndipavhurume uku kuchiredzi.
Aiwa taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uku.
Kweshuga chaiko chaiko asi isusu vari dzeshuga richatombokwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, mapraizi akamira sei?
Mapraizi zvisamaferasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kutitenga $18 siwo iri kudhura makombi kukwira tichienda kubasa everyday $4 saka zvacho zvichatobhalanza pamasalarana kana kutombowedzera marendi. Vangu vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rands parendi apa tikada kuti tarise rendi 100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamenotieta kutaura nemarii.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika naivo muntu ati apere nhavo akundikana. Uyu mucherechedzo ndorake unonyatoratidza kuti mukuru wenyika akundikana haana kana kulu sezvizoro ndizoro akabva kundofiya 1 million kufrance. Munomu hatina kana siwewu achiisa magetri isi zvimhura pachibhorani ndakatotarisana nechibhorani ngepavhurumu kuizvezvi naini pano neuku vana vachati vachambunyikidzwa nezvidhakwa pane mabhawa pane mbavha vana vechisikana vachichera mvura ipapo saka sesidi yevanhu nekuda kwemunhu hana zvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa, tinokutenda imuve neweekend yakanaka. Bye-bye. Chris, we had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the Sugar State, but there's no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two kombis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ngube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, Baba Ncube uyabizwa bayakhuluma abantu lapha bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe ubona ungani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona
yikho kuhluphayo khona lokho ukuthi inxa ngabe izinto zidula ukuthi inxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudila kwezinto levoti bakukhangele kuhlukanisile kuthelo kuyana ngokunye namhlanje sila kanti-ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona yikho kufakwa uhulumende i-economy yeBotswana iyasebenza le South Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakhona iyasebenza eMelika iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza eJapan iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza ungabona lapho kulanjwa khona okufe khona nguhulumende nxa ungavusanga ipolitiki yethu ihamba ngezinyawo yananzelela abantu yanakekela abantu yahluphekela abantu yabakhulisa abantu akulanto ongayilungisa into eluhlupho kathesi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu izinto ziyakhwela usuku ngosuku bazidulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini ngokuba bathe befika bafica kunganje bafica isinkwa siyi-90 cents namhlanje siyi-$16 bafica ithukela liyi-$2 senamhlanje liyi-$50 or $40 khonale izinto ziyakhwela ziphuma endleleni lokho bethembisa bengalungisi ibhondi nothi leli kalisebenzi ubugebengu ubusela bugcwele elizweni kudingeka uhulumende alungise lezo zinto akula ndlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende kumele alungise izinto nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokho akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever rising, the ever rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly governing the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans, political illiteracy, that is very unfortunate. Because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay. Thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tiitore kola wedu wakupedzisira tifuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tiripo makadi vori tirikufona ndirikukwekwe
ehe tirikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
Zvizva muri kutarisana nazvo.
Maprize zvinhu achabatika mari yacho chero kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu. Pane prize yecash iri bond yeeco cash neswipe. Saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma, cash yacho haibatiki kumabhenga hakuna. Maprize ari kukwira daily every month iwo ichikwira nemaprize otokwirawo.
Chingwa chiri kuita mari ikoko.
Nasi ndachiona matii mtanga jita $15.60 nofuri kwa lobe.
Saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve mune muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka?
Kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatotitira ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond kuda pamwe zvingatombinge zviri nani.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Aiwa mune ndinokutendai asingachida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai president vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndinokuda kungoyeuchidza vanhu kuti kana musinzwisisa bhora makaona timu yeDynamos yarelegata player kuti haichakwanisa kutambira Dynamos nekuti wakura kana kuti ane zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi. Asi team player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kuManchester United Britain kuti ndaakunotambira Manchester. Munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kuManchester, Manchester ikawina yakatora league.
Aiwa ndima vamavharisa mukoma tinokutendai chaizvo. Chris, we're hearing there some, you know, analogy from our last caller. He's out there, I think he said he's in Kwekwe, if I'm not wrong. But he's saying that maybe, you know, people need to relook at the situation on the ground right now. But he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester. Do you think he will score?
Wow, that's a tough question.
Mm-hmm.
Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling, and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much for having us here on our show tonight. You were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
Mm-hmm. I'm Marvelous Mhlanganya Huye, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, imbondi pay a chance. Kupinda pachirongwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.